vachagudzwa guzete vari vobudirira zvikuru kutaura nevanhu vachisangana nevanhu uyewo vanhu vari kutirembisa kuti vachavhunda bato redu renca nezvinangwa zvakawanda zvinosanganisira kuti makandidati mamwe avari kukondesa navo havasi kutomboonekwa vachisangana nevanhu havatozikani nevanhu ikoko vezanup f anenge ari kandidati anotonzi aagari muchiundura anogara kuzvichavane wakatorwa ikoko saka ndokungati vanhu kuchiundura vakati aiwa vakuda kumbovhoterawo munhu wavanoona munhu wavanotaura naye saka vari kunyanya kuona kandidati yenca ndiyo kandidati yega yavangatongosangana nayo kubva pakatanga kukambenwa kumanzago
tinomboona munombonyunyuta munguva dzesarudzo dzakaita saidzodzi muchitaurawo nyaya dzekushungurudzwa gore rino zvakamira sei
ndingada kuti vateereri vanzwisise kuti constitution yezvichiundura ine mapati ari mutauni ine mapatiwo anenge ari kumapurazi kumapurazi kumapostas edu atinge tanamira hapana kamunhu anotimbomatambura anenge aripo anatimatarisa asi tine dambudziko rokuti kana tazouya mudhorobha makatasamira namukobha nekuna nasenga tokuona maposta enca kudambuka zvakawanda asi kuti chatakanzwisisa kubva kukandidati yedu ndechekuti vanhu vakudambura maposta zvedu havasiri vanhu vezanup f vanhu vakudambura maposta zvedu vanhu vakanyatsokuonekwa vatungamiri vemdc vanogara kuna nasenga nekuna namukobha vakatobatwa kakawanda vachitambura maposta edu saka zvinhu zvinotishungurudza zvikuru kuti vamwe veopposition party isitombori musarudzo dzacho vanoti havadi dzesarudzo izvozvo vanofamba vachidambura maposta zvenca zvinhu zvatinoti isusu semaonero edu toona soku zvinotopisa tsisi nokuti ivo vanogara vachitaura matambudziko akadaro asi ivo havasi musarudzo izvi vanofamba vachidambura maposta zvenca saka ndo dambudziko rataona rainyanya kukura iroro
saka mune matanho here amuri kutorawo panyaya iyoyo
matanha tirikutaura ndeyekuti kandidati yedu vaguzete vachatoenda kunozivisa zveki nokuti patakamboisa chitemo ichi chekudamburwa kwemaposta takanga tichitoti vanhu vanodambura maposta edu vanhu vezanu kusvika tatozobata ti vanhu vefc saka isi toona kuti kunyanga tiri musarudzo kandidati yedu takaiti tiende kuzeki kuti indoudza vanhu kuzeki kuti taakuziva kuti vanhu vakudambura maposta zvedu ndevapi ndosaka tiri kuona maposta zvedu anenge ari kumapurazi asi kudamburwa ari mudhorobha ndo ari kudamburwa